Mutauriri mapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti ZRP ine chirongwa chekudzivirira vanhu kuti vasapute mbanje nezvimwe zvinodhaka uye pakasvika mapurisa paDenview paeridza Wallace Chirumiko uyo anozivikanwa nerekuti Wingi D ndipo pakaita bararamhanywa izvo zvakazoita kuti mutambo uyu umiswe.
What we did apa tataka deploy our commander ready including K9. Unfortunately pakaita panic pakaita ma disturbance zvakazoita kuti show it was stopped by the police. It really something looked, but basically we had focused on ensuring vanhu vese vanga vari pashow ipapo hapana munhu aita zvemadrugs.
Vanyati vaenderera mberi vachiti ZRP haina urongwa hwekurambidza kana kumisa mitambo yevaimbi asi kuti inotoda kuti vaimbi vaibatsire kurwisa dambudziko rekushandisa zvinodhaka.
We are not targeting any particular musicians shows, no. We want my musicians to get assist in the fight against drug and substance abuse. That's why we were saying, remember Papa Nana Rwanda, of course we are not sure about the specific figures, but the real issue is tangataka deploy kutanya the drugs and substance abuse. Even title remember tanga dziripo.
Asi mapurisa haana kugumira pakumisa mutambo wa Wingi D sezvo akaita zvimwe chetezvo kune mumwe muimbi Bradman Chizvino uyo anozivikanwa nerekuti Baba Harare akarambidzwa kuenderera mberi nemutambo wake nemapurisa pasina zvikonzero. Zviitiko zviviri izvi zviri kushorwa nevanhu vakawanda kusanganisira vezvematongerwo enyika, vatsigiri vemimhanzi pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti zvakaitika zvinoratidza kuti nyika iri kutongwa nedemo.
Iye mutungamiri wenyika uyu amunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti hai zvandimbozvida handiti kutombozvidzwa nezvazvo.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vaviri ava vari kushungurudzwa nekuda kwebasa ravo.
Mapurisa achimisa vaimba vakuita basa ravo, tinotarisa Baba Harare ari munhu aane nguva achikurudzira vechidiki kuvhota, tichiti ndo mhosva yaari kupanishirwa nemapurisa ari kuratidza kunge ari partizan. Tichiona Wingi D ari kushungurudzwa nekuda kuimba kwaakaita rwiyo runoshoropodza kubiwa kweupfumi hwenyika huchidyiwa nevashoma.
Mumwe mutsigiri waWingi D uyo ati anonzi Tanasiwa ati akashungurudzika zvikuru nezvakaitika.
Eha, inini sefani raWingi ndakashungurudzika ende nditori munhuwo akutosha kuatenda maactivities akadaro, because zvinokwanisa kunge zvakukonzeresa kuti vanhu pachedu tibwisane imomo semafans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vanoti vakakachamadzwa chose nezvakaitika, vachiti Wingi D aisafanira kukanganiswa ari pabasa rake.
Isu hationi chakashata pane zvinoimbwa naWingi D, hapana chakashata pakuti aite basa rake semuimbi. Kana pane zvaari kutaura zvavasingafariri ivo, vanofanira kutaura kuti ndezvipi zviri kuvashungurudza. Isu sekuziva kwedu Wingi D ari kuimba achishora huri, Wingi D ari kuimba achishora umbavha. Hatizivi kuti ivo imbavha here.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezvinoitika kumitambo yevaimbi vakasiyana siyana.
Zvinoitika kwaWingi D handizvizivi, zvinotozikanwa nemafanzi ake anenge amuteerera iko. Kana vatadza kuirirana nevanomuteerera vanobhadhara mari vachipinda mushoo yake kuti vanomunzwa, ivo vaimbira zvinhu zvavasingadi kunzwa, onesana ikokoko modzoka moti kwai mutsangano wezanu PF. Teva kuti mutsangano wezanu PF ndounomutsvagira vatsigiri here nenyaya dzezvemumhanzi.
Vakadzere vaudza Studio 7 kuti vaimbi vanofanira kuita basa ravo vakasununguka sezvo basa ravo risingabatwi nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act uyo unoshandiswa pamapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.